musangano wanga wakanaka nekuti ndiko kunosangana nemainvestors anouya kutsvaga nyika dzekufambidzana navo kuti vaite mari yavo kunyika iyoyo, tingati investments pachirungu. Saka zvakafanira nekuti dzenyika dzinova dzichigona kuattracta mainvestors dzinova dzine mukana wekunoshambadza nyika yadzo kuti mainvestors vauye kuinvesta sekuti kuZimbabwe. Now dambudziko redu seZimbabwe nderekuti hatina chakanaka chekunoudza mainvestors kuDavos.
Ko sei muchidaro?
Nekuti vatungamiriri venyika vari kuenda pamwe chete nemakurukota vari kuenda panguva yekuti masvondo apfuura ava, makaona vakavhara mabank, right? Vakati hakuna mari ichatenderera munyika, you cannot lend pakati pemabhengi nemaprivate players anova macompanies nevanhu. Saka izvi zviri kudzokerwa mushure mekunga makore 2 apfuura. Minister of Finance vamutunure vakasuspenda kutovharira chose Zimbabwe Stock Exchange, vachiti Old Mutual, TTC neCidco nemamwe macompanies ndo vari kukodzera zvakati isaramba mhuru. Vavhara kudaro vakapedza mwedzi yakati o vasina kuvhura mashares echirudza value vanachirasikirwa nemari. Vakabuda nerepoti yavasina kutaurira nyika kuti chii chavakaona chachakanganisika. Zvino madzoka futi zvekare kuvhara futi chii mabhank. Izvo zvekutaura kunoko vakasuspenda ma third party payment, zvichireva kuti kana vatengesa mashares ako mari yapinda, broker wako haakwanisi kutransfera munhu unoda kuti abhadhare. Saka kutaura pari zvino stock market yeZimbabwe yaruza $3 billion. Mari iyo yaisiye musangano raisiri yehurumende imari yemainvestors vatoruza $3 billion paweek pavhiki chachaya. Saka ndiani investor anouya kunyika yaita mahombe iwayo? Saka vari kuendezera kuDavos asi vachanonyorera matachi havana chanouya nacho nekuti hatina mapolicies akanaka. Mitemo yatinoisa iri kukanganisa mabusinesses.
Asi vari kuti kumucheto wemusangano uyu vachasangana nevatungamiri venyika nevamwe vemabhizimisi kuti vavakwezve kuti vauye kuZimbabwe.
Chokwadi chiripo ndechekuti kumusangano kwavari kuenda kune mainvestors ariko ekuti nyika dzakaita sana South Africa nana Zambia nana Botswana vari serious vachanovakwezva vaenda kuita kwavo. Isu takafanana nemurume anorova mukadzi zuva nezuva ari kuenda pakadzara vasikana kuti uya ndikurove